Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on February 11th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the just-ended 32nd ordinary session of the Assembly of the African Union.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the just-ended AU meeting.
President Emmerson Mnangagwa has returned home after attending the meeting, with some critics saying the African Union meeting was a waste of taxpayer money. The 2019 theme of the AU meeting was the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons Toward Durable Solutions to Forced Displacement in Africa.
While attending the meeting, Mnangagwa called for the independence of the African Union. He told UpFrance 24 that recent public protests in Zimbabwe were part of a regime change agenda being spearheaded by well-funded non-governmental organizations tied to unnamed countries. He also dismissed as false reports that a large number of women were raped during and after the protests over the high cost of living.
At the same time, Mnangagwa claimed that TD Bank is expected to unveil lines of credit of up to $500 million for Zimbabwe. Meanwhile, the Southern African Development Community has urged the European Union to lift sanctions imposed on ZANU-PF officials, saying that Mnangagwa's government is doing a lot to address socio-economic and political challenges facing the country.
Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077. Siyabona ukuthi bebekhangela kakhulu behlolisisa ngezipepheli kodwa ke asikwazi ukuthi kuphumeni nxa sisikhangela udaba lololo kodwa ke okuphinde kwaphuma khona ngale ukuthi ke inhlanganiso ye Southern African Development Community iSADC ite ifisa ukuthi nga kuyesulwa izijeziso ezafakelwa abantu abakubadlaleza noPF kuphinde njalo ke umongameli Emmerson Mnangagwa watshela ke umsakazo weFrance 24 uthi abantu ababejengisela emigoqweni ngozibandlela ngabantu ababefuna ukuthi bamsuse esikhundleni. Uphinde njalo wathi kungamanga alohlaza tshoko ukuthi-ke kulabantu abaningi abadlwengulwayo abangobomama ababedlwengulwa libutho leZimbabwe. Uthi nxa kukhulunywa khona manje kulomuntu oyedwa kuphela wahamba wakhutshela amapholisa ukuthi ubanjwe ngabanye abantu. So-ke uthi-ke nxa kulo muntu wadlwengulwayo kumbe waferwa isihlobo kumele emapholiseni ekhuluma ukuthi hayi kunje kunje. So ke sifisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisiqoge lathi khona manje lisitshayele phela ucingo inombolo yethu ithi 01-202-619-2077. Ungafona siyakufonela lapho khona khona ngapho.
Nasi tiri kuda kutarisa musangano we African Union uyo unoga wapera nasi ku Ethiopia ku Addis Ababa. Vamnangagwa vadzokera kumusha ku Zimbabwe. Si varipo vazhinji varikuti musangano we African Union kwa chinguva kutambisa mari hapana chakabudamo chine musoro. Lingindira regore rino ranga riri rekuti the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, vachitsvaka nzira yokumisa upoteri yokubatsira avo vakapotera nekuona kuti avo vakabviswa kana kuti vakatiza mudzimba dzavo asi vasina kubuda munyika vabatsirwe vadzokere mumisha yavo. Pavanga vari kumusangano uyu vamunangagwa vakataura nevatori venhau vekufrance vachivaudza kuti kuratidzira kwakaitika masvondo matatu apfuura chakanga chiri chirongwa chedzimwe hurumende dzavasina kudoma dziri kunze kumadokero kwenyika vachibatsirana nebato rinopikisa remdc pamwe chete namamwe masangano akazvimiririra kuti vavabise pachigaro. Vamunangagwa vakarambawo zvekare kuti kune vanhu vazhinji vechikadzi vakabatwa chibharo zvinove zvinhu zvashatirisa vamwe vanhu kuti vangagodaro sei zvinhu iyo zvichizikamwa ivo vachizvisiva. Vamunangagwa vanotaura zvekare kuti kune bhangi rinonzi TD Bank rakwanisa kana kuti rabvuma kupa Zimbabwe mari inosvika $500 million. Ukuvo Southern African Development Community iri kukurudzira European Union kuti ichibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF vachiti zvanzi vamunangagwa hurumende yavamunangagwa iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvamatongero enyika nezvinhu zvese zvino zvamaererano nezvemari. Saka toda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook pages dzedu dzeVOA Studio 7, VOA Shona neVOA Ndebele. Saka ngatitaurei kana muchida kupinda muchirongwa muchida kutipawo zvamunofunga, tifonerei pa 001-202-619-2077.
Dube. Already, Mr. Wande, there are some people who are following us on Facebook. These include Polite Kwakuba Maposa, Gift M. Malusubeng, and Jeff Maswanise. Then Lesedi Molea says, ngabe lichona njani bafowethu, siyaphila khonapho ke Molea kunjani. Umelody Golide Chuma uti dube linjani, ngiyaphila lami kakhulu lapha ke Melody, singazi wena. Kuba sobuya ke uNesbet Ndlovu uti sicela lisibonele Persuadance Iland uti salibonani, yebo kunjani ke Persuadance. Kuzobuya ke uThembelihle Ndlovu uti sikhona lathi khonapha ke enkundleni. Yes, ngabe silobani khonapho kuvio ishona kulabantu vatumezayo yini kumbe okwangena umuntu.
Ya vakutotuma mamessages vakutotumira mamessages. Willard Magugu anoti kudzokera kumusha kwavamunangagwa nekusadzokerako zvakangofanana. Vamagugu vamagugu moda kuti vamunangagwa vachigara kuAddis Ababa zvachose here? Titus Mukucha anoti ari kutitarisa ari kuHarare. Tinotenda chaizvo vamukucha nekuti tandadza kwamuri kuita. Kuna Boas Jaguru anoti ngationei zvinobuda noti kushora chete. Ehe, zvakanaka chose izvozvo, tinoda kuona zvinobuda asi zvetinotarisawo kuti chaitika kusvika pari zvino chii. Vazhinji vanoona sekuti hapana chambodi chaitika chinomusoro.
I think we've got our first guest, Baba Wande, and that is Dr. Charles Tziro.
Right.
He's at the University of Zimbabwe in the Department of Social Work. Dr. Tziro, good evening and welcome to the program.
Thank you.
So we understand that you're in Addis Ababa. So how did things go for Zimbabwe there?
Yeah, things went well. In fact, the discussion was good for us.
Which one specifically, which discussion do you think was good for Zimbabwe?
We discussed on issues to do with refugees in different countries, where we were saying, in fact, it was suggested that there is need for refugees to be educated in their host countries. At the same time, there was need for integration, where we are talking of the host community accepting refugees and try to help them wherever it is necessary. This is where we are saying, as far as Zimbabwe was concerned, I think the integration process has been taking on very well.
So do you think that refugees from Zimbabwe living in other countries are going to benefit somehow from this, or it's just for them it's just some kind of talk show?
Depending, in fact, what is necessary is for the host country to accept not necessarily Zimbabwe to intervene in refugees who are outside, because it's about South Africa or it's about Namibia, it's about Zambia, how they should accept the refugee community.
Yes. Just hold on, Mr. Wande. Do you have a question for him?
Yeah. Saka, Dr. Kanamaka Tarisa, zvese zvakaitika tichisanganisa nenyaya dzevapoteri, imi munoona sokuti musangano uyu wakabudirira here, nokuti varipo vanoshora musangano uyu vachiti hauna kunyatso bata nyaya yezviri kuitika muZimbabwe zvakanaka, imi munozviona sei?
Kuona kunosiyana, nokuti chete tikatarisa paangle umwe naumwe nemaonero anenge achiita. Because zvatanga inini from my understanding ndakatoona kutoti nyika dzakaita fanika vana Zambia, ana Zimbabwe, vana Malawi, tatinyanyei infact fada since yanga ichinyanyakuafrica. But if you look at countries like vana Kenya, countries like vana dzokuwest Africa, we're highly complaining about this element of integration. I think it's not possible to integrate Myanmar refugees. So as far as Zimbabwe is concerned, from our experience, we have Myanmar refugees from Mozambique, we have refugees from DRC, Rwanda, Sudan, as far as I'm concerned. I was educated together with the Sudanese. That is part of integration. Saka ndikuona kuti isizwe Zimbabwe hatina hedu kuona problem yakanyaya nazo. Hozi hatina problem nokuintegrate nama refugees.
Saka idzi nyika dzamuri kutaura dziri kuda kuti havasi kuda here kuti vapoteri vari munyika dzavo vaitwe integrate kana kuti vapinzwe mune
ndopa pachita nyaya, because vaiti ivo, once we integrate these people, they will turn against us. Or either they, when they go back, one thing that's a problem, because I think I once gave an example. What Toramana or Chengom children's home in your red one ever room? What the Murege, the Putin doctor, and the Makaranga Machine, who is a mother's room? I think that it's a image. So if a refugee is kept in a certain country, Mussing of Chica Zaki, that's a matter.
Nai Dr. Zero, isu tinenge tichiti kana vanhu vari vapoteri vanofanira kuchengetwa kana kubatsirwa kuti vaite magariro avanoziva, chii chiri kutadzisa kuita izvozvo chinozoita kuti mutye kuti kana
host countries anenge atina maresources to meet those challenges? Like in, let's take for example, ndiri kunzwa inyasha ndaona evidence yakakwana nazvo kuti maRwandans vari muZimbabwe at the moment, the area I have to go to, what I dominate, I have to do the government, you need to intervene in whatever they are doing there. So the same thing, and I'm a refugee, that is some, they want to practice their own way of life, which is supposed to be practiced in home country, but it's very contrary to the host country. Then it becomes the problem.
Mm-hmm. Ayo, rambai zvenyu muripo, Dr. Dzito, tinodzoka kwamuri muchinguva chishomanana.
I think we've got a caller, Mr. Mananda. Take him... maybe for 2 minutes, then we go for another person.
Muripo here, Parunare?
Ndiripo hangu kwa makadini mese pasereze zvara zvokuzimbabwe nevari kumusha mese uko. Ndiva Mananda kutaura kubva kuAfrica.
Aiwa, tiri nani hedu vaMananda. Tinotenda kuti mawanda nguva yekutandara nesu. Tauraiwo zvamunofunga nenyaya itinzwe.
Okay. Muchitanga kuintroducea program yenyu matini, tinoda kutarisa kuti pamusangano wabva kupera weAU, vamwe vachiti waingova musangano wokutambisa hari dzevanhu nekuti hapana chakabuda. I wanted only just to say, for the past 2 decades, Africa has been taking so many steps not to depend with the West, due to the fact of the interference when it comes to political situations in each and every country towards Africa. Zvanga zvichikonzerwa nokuti varume vanga vakambotibata ava, nzira yavanga vari kuuya nayo yanga iri nzira inokonzera kupesana kwevanhu mukati menyika, tichipedzisira tiri kuurayana, tichipedzisira vamwe vachitanga kubuda munyika vachitiza vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvoreva izvo kuti kueastern block muAfrica vanga vachiwana ruremekedzo neeastern block pamwe chete neAsia, although hazvo zvisina pundudzo yakati kurise nokuda kuti West ndiyo ine mari yakati kureu. Ini ndanga ndichifunga kuti pamusangano uyu kutaurika paunga uchiita zvechokwadi matambudziko muZimbabwe arimo. Matambudziko atinawo haadi munhu anobva kune imwe nzvimbo. Matambudziko atinogona kugadzirisa isu vurungu varidzi venyika tikakona kugara pamwe chete tichibvunzana nokuonesana, dambudziko revahwande harisi rakapera. Kana kune vanofunga kana kuti vaveti zvitorota havo kuti America ichamuka mangwana iri muZimbabwe, kuda ndiwo kuti tigozotonga. Vachiri kure nezviroto zvemuno muAfrica, nokuti mukatarisa sistimu iri kuraniwa nayo iko zvino zvinhasi uno muno muAfrica haisichiriyo sistimu yatakamboona makore akatidarike akonzera kuti vana Baraki vabve vachibviswa neAmerica, vana vaGaddafi vachiurawa vachibvisiwa. Zvese izvozvo ivhaiolesheni, ndiyo vhaiolesheni inoshuvirwa navamwe vedu vatinorarama navo mukati menyika. So ndakaita kukurudzira kuti pamusangano wakafanana nouyu pabva vamunangabwa, ndinova kuti kana vava kumucha sonzona vakatanga kutora riyairo rokugara pamwe chete namapato, ngarienderere mberi pamwe chete namadzichechi chiine chinangwa chokuti as Zimbabweans we need to sit down and resolve our problems towards the development of the country so that our children will benefit the country that we want.
Mm-hmm.
And they will enjoy all the prospects that we believe kuti vana vedu vachafara nazvo. Kana tikaramba tichidhonzerana kudai vari zvokwadi, nyangwe tikataura kuchabuda rimwe zuva chimwe namamwe maproblem, kuchingova nerimwe zuva kuchingova namamwe maproblem. Ngatirudze kumbochinja magoposi edu, timbotora another dimension inoita kuti isu Zimbabweans, how much are we committed to resolve our country? Corruption is part of the thing that I would want to ask the president.
Tinotenda aiwa tinotenda namashoko enyu, ndinovimba kuti vazhinji vazvinzwa zvamataura. Tinotenda zvikuru na Mr. Mananga is saying that
ndangachikumbira kuti chidziviso changu vahwande, ndangachikumbira kuti chidziviso changu vahwande chekupedzisira kana kukanditendera henyu. Munhu wandoda kubvunza uyu handizieka achiri mupenyu nokuda kuti pakangoitika matambudziko kurasika dzinhare dzifoni idzi dzokucommunicata ndine shamwari yangu iri kugerman uku anonzi gift mufanebadza. Zvino handisi kuziva kuti kana achiri mupenyuwo kana kuti haasi mupenyuwo ndine urombo, asi ndangofunga kuti ndimutsvage nokuti ndekumutsvaga nameso matsvuku.
Ndofunga kana vakateerera vari kuzvinzwa. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
I think we've got another caller, and this caller is Mr. Tanaka. Mr. Tanaka, how are you?
Okay.
I think he's gone. So maybe let's go to Dr. Charles Zero. So Dr. Charles Zero, as you were at the AU meeting, we are informed that Mr. Mnangagwa actually talked to France 24. And he said that people that were protesting were actually people that had an agenda to remove him from power. So what's your take on that?
Unfortunately, I didn't hear that. And at the same time, remember our program was for Saturday.
Mm-hmm.
And the heads of state were at their program on Sunday. I think up to today. I'm not so sure. But I did not get what you said specifically, but I'm not so sure. I didn't do anything that you said what exactly were involved in dealing with the violence in the country.
Mm-hmm.
So I can't comment on that.
Okay, thank you so much. And I think so many people are coming in now on Facebook. We've got Simba T. Zimi, who says, SATAC and AU, very good work. And then we've got Mickey Mofela, He says, I'm watching you guys from Jamaica. Hey, Jamaica down there, right? Talita TC Dube says, yeah, kunzima ufoyt. Then God knows Makotore saying that he's in Midrand and is listening to the show. Everson Pukai says, yeah, the caller, the last caller that was speaking said a lot, and that was good what he said. Then Vuga Zimbabwe says, yeah, there's a lot that is happening in Zimbabwe right now. So do you have any people that are following us?
So many are writing.
Mm-hmm.
Kanisio Mutsindi Kwa Anoti, African Union in the SADC Axis, White Elephant Clubs. We'll continue. Nema messages. Tinata Fara Pafoni. Magadini Mkwema Tafara.
Magadini.
Aywa Tirinani. Tiba Ziriona Mashoko Yenyu. Murikupi.
Muri ku Zambia.
Aywa. Tiba Ziriona Mashoko Yenyu.
Mashoko Yenyu. Tukudakutawala Pachironga.
Achero zvamuno kana mushida chirungu chishona kana mushida andevele tinotambira zvese.
Oh. You want me to talk about what's on the forum of what I said my number?
Yes, we are talking about the African Union summit that just ended today in Addis Ababa, Ethiopia.
Mm.
Yes, so Mr. Tafara, tell us a little bit about what you understand SADC was doing in Ethiopia. Do you have any idea that SADC was convening a meeting in Ethiopia?
No, I just saw it on Facebook, so I wanted to get some more information on how what's going on there.
Yeah, okay. So, but basically, as an African person, do you have any interest like in what SADC does, you know, for Zambia? What SADC does for Zimbabwe? Do you have any kind of interest?
Yes, so that they can help lift the sanctions that have been imposed on Zimbabwe.
Uh-huh. What do you think about the sanctions? Do you have any knowledge what the sanctions are all about?
Not really.
Yeah, so why do you say then they should remove the sanctions when they don't know what the sanctions are all about?
Because this is what helps the country to have. Because these European countries which have imposed sanctions are the ones which help us African countries.
Yeah, well, what I'm trying to get at here is that do you have an idea what these sanctions are and who is under those sanctions? Do you have any idea?
That's why I said not really.
Mm-hmm.
Are there sanctions for...
Mm-hmm. No, that's right, Mr. Tafara. So, but anyway, thank you so much for joining us today.
Okay.
Yes, I'm going to call you Tafara, Kunangalege, Uwele, Zambia. So, siloba bage u Dr. Charles Tziro, loke kuona kuna bage enkuljeni. Sibeze, sibuya ge labantu, abasilandilayo, kuna bage u Facebook, abakuluma, abakufisayo, ngokutuwenza kala Kunangale, Ethiopia. So, siya wazi tumklangano u kichwe lamtanji. Kuzobuya ke abantu banjengo Tegane, Labangane, Utigantugani is an UPF Kuruma, Moguti Amania Amazwe, Anganganeli, the Yamanga Lutiga Tivele, Quenzoa Queen, Kuzobuyagi Umeloti, Quality Chuma, Utin Kalalin Tinte, but because the Uswagali Nombore Akelapa, a Kalisango plus 35. So, okay, Kuzobuya Teti Pango, Uti Salbonani, but because Linjan Kunahapo. So, Liguzan Jan Kunoko Kulion or Mongameli, Yamason Nagakwa, Otege Ipanga. The TD Bank, lila kukuti liboleke imali, ilizwe leZimbabwe. Njalo lokuthi abantu ababetshengisela emigwaqweni eZimbabwe, ngabantu ababefuna ukumsusa esikhundleni ngenkani. Kuzobuya kwinxa sikhuma ngakhonoko futhi uthi abantu okuthiwa badlwengulwa libutho labanye abantu abazomvikela. Kukhanya ngazani khonoko kuqanjwa ngabantu ukuthi banengi uthi hathi kulo muntu oyedwa kuphela ohamba wabika emapholiseni ukuthi wadlwengula. So uthi labo abangazange by report emapholiseni ngcono behambe khona ngale emapholiseni bakhulume ababhekana lakho. Kambe ulakho yini ukuthi ungadlengula uhambe uyekhuluma uyetshela amapholisa ngesikhathi abantu bechaywa, ngesikhathi abantu bebotshwa, ngesikhathi abantu behanjiswa enkantolo lejele. So ke sifuna ukuzwa ngani konke lokhu, asifuni thina sikhulume la lina ngwenu inokumele likhulume. baba wandi silaba wandi kula
funi yache ineta sikunoneta asiti ne message inobva kuna Letitia Taruvinga unoti munhu angash Tashi haana zvaari kuziva. He hasn't been home for years. Handisi kuziva kuti Tashi ndiani kudanorea anga fona ari kuZambia. Rurama Emash anoti sanctions must go full stop. No need to understand the narrative. Famba Niro anoti ZANU PF is a sanction on Zimbabwe. Jason Mateu anoti SADC and AU have failed us as Zimbabweans. Nothing positive will come out from Ethiopia. Peter Matanga anoti clueless ZANU-PF. Tafara, he doesn't even know the sanctions he is talking about. Famba Niro adzoka zvikara achiti ZANU-PF is abusing human rights every single day. ZANU-PF must go. Ndo mamwe ma messages atina bari zvino.
So ke zvirwa ndava ngali fisi kuti lingena kona pa ke ku studio 7 likumbule inombolo kumele liifonele. Inombolo yangona iti 01 202 619 2077. Zaipinda njalo. 01 202 619 2077. Uyafona kanye kona po tina ke sakufonela singapa. Ngafuna kuti kloke lati kona manje yenza kona ko ke 01 202 619 2077. Ye utaba lwethu njengoba ngilubekile khonapha emphakathini sikhuluma nge-African Union lokuthi khona ngale ke e-African Union kukhulunywe okuningi kakhulu okunye bekhangela phela langeziphepheli ngizokuthiwa silo baba labacinga nokumbani fowethu
thina wangu aripha runare mkhoma look mabat makadini ko
malaimele
aye watiri nani muri kupi aha tibatsireo namashoko enyu munofunge nenyaya yatiri kukurukurai
munoona kutiira vakuru vedu vatiratanyika manava
madi taurai zvekare
kuti vakuru vedu vatadzanyika zvavari kuita izvazvisiri izvo zvekufana nezvishovo izvamuiramedi kuti tiende kumberi maona
se muchidaro
nekuti kubvakare tatokura tatomagara tatombonana zvanyamango iko zvichiraoma chete
saka zvoitwa sei
vanofanira kungosiyana nazvo mane vane mari dzakawanda zvotonofanira kungoritaya voita gunyo vana vonesi varegeza kutambudza vana vetika yedu
aiwa tiri kubvunza kuti kana varitaya zvoitwa sei chii chamoda kuona chichiitwa
aiwa tinoda chenji vachamita varipo ndochenji yatiri kuda hachina ZANU-PF chaizvo ndochaizvo ndinongeta kutaura ZANU-PF vachaida
ko handiti kwakaitwa sarudzo vamunangagwa vakahwina here
vamunangagwa vanenge vane chinguva nezanodiwe vachivahwina zvavanohwina vega zvizvii izvozvo zvamuzika vane mwana vese
aiwa tinotenda nemashoko enyu ndinofunga vazhinji vari kuzvinzwa vachataurawo zvavanofunga pamusoro pezvemataura tinotenda chaizvo mukoma aiwa tinotenda chaizvo Dr. Dziro muchiripo Dr. Dziro
ndiripo
ongo mungati taurira kuti imimi manga makatarisana zvikuru nenyaya dzevapoteri chamunofunga kuti Zimbabwe yawana panyaya dzamakaita pahurukuro dzamakaita idzi kuAfrican Union chii chakawanikwa neZimbabwe papapa Zimbabwe yakabuda nei mune zvirongwa zvakatenderamwa nezvakaitwa kuAddis Ababa
nyaya yanga yakanyanya kukoshesa ndiye ndaizama kutsanangura yeintegration nemahost communities make sure kuti marefugees vari munyika menyu vanoendeswa kuchikoro vanodzidziswavo kurima locally and so forth saka Zimbabwe yanga ichitaridza itori pamusoro nokuti even nehistory yemarefugees muno muZimbabwe from around the 90s remember the refugees from Mozambique chakakwanisa kuita integrate mukauya kuZimbabwe iko zvinezvi kune vamwe vanonzi vananzokira from Rwanda vati business person une makombi anosvika kana ma60 magonyeti haachatoperi. That's part of integration.
I see, Dr.
Zimbabwe, as far as those companies are concerned, education, my refugees, mukaenda kune kunonzi kuchongogara. Wakato establish kwa primary, secondary, they are working on a high school where they are trying to bring in the concept of integration. So when all these issues were discussed, Zimbabwe had to be on top of every situation. As compared to Kunez Menika, I think I told you to own a refugee one.
Mapamans and so integration, Poteri Woku, Mozambique. Tingati integration chayero, kana takatarisa kuti Zimbabwe ne Mozambique, they share a common language along our borders. Uyezve tsika nemagariro
akataura nezvanzo kira wokuRwanda.
Ehe, mataura.
Ehe, asi woga, kumukatoya kuarea yewaterfalls, vati va number of Rwandans vakutogara ikoko. Saka tikataura nezve Mozambique ndokuti we are sharing my borders. Pamwe zvinoita fanika zvokuti vamwe vanhu ndevo Mozambique ndevo muZimbabwe vanenge vaenda kuMozambique kuzodzoka vachida vanhu vanokwanisa kunge vachitaura Russia. But take for example Rwanda. We are integrating those people.
Yeah. Ko kana takatarisa kuti muZimbabwe ndofunga iko zvino zvimune 11,000 registered refugees. Zimbabwe iri kutora vapoteri asi iyo iri kutumirawo vapoteri kunze kwenyika. Munozviona sei izvozvo?
Iyo ndiyo mamwe makombonenzi anenge achiitikwa kuti vaitaurwa nzira makozes akawanda anokonzera kuti munhu aite refugee. Saka zvinobva nokuti munhu uno handiti muri kuona kuti 11,000 vanhu vari kuuya vari kutoona kuti kune peace. But my locals are going to have no peace. So that you know, we not define the situation yake.
Asinyaya kuti tingati kune vapoteri vanobva ku Mozambique muZimbabwe. Kune vapoteri vanobva ku Zimbabwe vari ku Mozambique. Zvino chii chiri kuitika?
Ndambonzwa vo iyo component kuti ku Mozambique kune vapoteri ku Zimbabwe.
Ndikupa as an example because you find kuti kune vamwe va nyika dziri kuitidzana kwadziri kuita kufambidza kwadziri kuita sei Africa ichindisa ma refugees kune dzimwe nyika asi ma refugees anobva kune dzimwe nyika idzodzo achienda munyika mune ma refugees kunyika kwavo zvinombofamba sei chii chiri kuitika mu Africa?
Iyo ndeimwe yaitaurwa kuti what are the real causes paibuda ma causes akasiyana siyana. Okuti ichi country ine problem yayo but chimwe chinhu chisina zotaurwa zvacho changa takaona weinyinzi kuti changa chikonzera as a major problem yange iri nyaya yekuti ma sponsored programs yemuma dzimwe nyika ndokuwe dzinosponda maconflicts muma African countries and izvezvo pakana kunge pane durable solution to that to stop that those sponsorships. Like someone on Gaita or Nezukutima sanctions. But sanctions, they might not be necessary in Mozambique, but they are targeted as one country. In that country, in the Okon, Zradio, and Momoa, Kono Kukara, Zaganak, then they become a refugee somewhere.
Rambaya zvemuripo Dr. Zero tinotenda zvikuru.
Yes, so Dr. Zero, so looking at the issues really to do with Africa, it seems as if you have talked about sanctions. But then there is an issue of economic decay in some countries. So if you look at economic decay, economic problems exacerbated by corruption, you know, people always talk about lines of credit, you know, they're getting money from certain countries. Like, for example, Mr. Mnangagwa actually said there are indications that TD Bank is going to give Zimbabwe all lines of credit for Zimbabwe of up to $500 million. So all this, does it add up to African countries being independent or standing on their own? They've got so many resources. So what is the problem really?
The problem in terms of
In terms of them standing on their own. Why should they always borrow money, get money from this place, get money from another place. There's a problem there.
The point of borrowing, I think that's a problem which is being dominated by Western countries, because they tend to believe they can look after African countries. Mm-hmm. And by looking after African countries at the end, because if you try to look, CBZ is a local bank.
Mm-hmm.
But you see, there are international banks which are around. Why are they not sponsoring those programs? It's because they are being tied somewhere. So the only thing we can only survive with is that of introducing the CBZ programs. But CBZ programs are also limited, because they cannot get money from anywhere else where they can also facilitate their program. Then it becomes a problem, because you think anybody send that from within, but within my project, cannot my industry is aid from within. They are not operational.
Uh-huh. Thank you so much for that kind of a remark. But at the end of the day, it seems as if, you know, Zimbabwe has got this habit of going to China, going to Belarus, going to Russia, you know, but it doesn't go straight to African Union countries, no. So why should Zimbabwe necessarily has to go to some, you know, some other nations instead of those in Africa for help? Is it because the African countries are poor?
This is why I'm saying African countries are tied to Western countries. So there is no way out. It's like, people are begging. You need to go to those who have got money.
Do you have a question for him?
So I can't go to Ethiopia to beg money. Not, because Ethiopia is also going somewhere outside. I can't go to South Africa. South Africa is also going to another country.
Matawara, then integration. Integration, amufunge here kana kuti munoona here kuti integration inogona kutorwa sekuta displace vanhu vomunyika imomo, nokuti ndakaona nyaya iyi chinetsa nyango kwakata sokunana Botswana, uko kwakanga kune vapoteri vakawanda vokuNamibia, vokuAngola. Hurumende yeBotswana ichiresista, ichiramba zveintegration, vachiti ngavagare kumacamps, havagoni kuvatora vachivapinza mumasociety mavo, nokuti vaitya kuti vanotora space, vanotora mabasa ezvizvarwa zvenyika iyoyo. Handizvo here zviri kuitwawo nana Kenya izvozvo zvamamuchitaura? Haisiri nzira yekuda
kuti ndo zvandiri kuti nini paintegration, papoint yangu yandaisesa paintegration ndeyekuti, in as much as we don't have my resources, but we are trying to do our best in terms of doing what is expected by UNHCR, that refugees should be reintegrated with local communities. But they are not seeing my challenges, my manetwa encountered by different countries. You have given an example here, Botswana. It's not only Botswana. There are countries, because Kenya is in trouble in Al-Shabaab. There are also other countries. When I come in, they were also coming in to come up with an instrument to accommodate the integration process. Sudan, it is saying, we received information to the extent that other countries, they are creating problems because avacha culture yavo. But my only thing, as far as Zimbabwe is concerned and the integration process is concerned, we have tried our level best to integrate those people, but they have not created problems locally.
Saka pari zvino Zimbabwe hayo haina maproblems nevanhu yayakaita integrate musociety mayo?
So far, hapana, but zvinokwanisa kuti zvinokwanisa kuzoitikawo here and there, but so far pandaziva so far, hapana pamboita problem.
No, that's very good.
Yeah, thank you so much.
Ndakupai yekuota fozi kuti marwandiza akuda kutotora kuti chieria ichocho varugara chatova chavo.
No, thank you so much. Stay on the line there. I think we've got two callers on the line. Yes, Loba Bunaveni and Mkonto Kumalo. Kumalo, kunjani? Yeah, Kumalo yangizwa?
Yeah, nyakuzwa baba Tobe.
Yeah, akutsho ke baba Kumalo kuti wena ubona njani konoku okwenzakale African Union. Kambe uMongameli Emmerson Mnangagwa ubuyele ekhaya ephetheni, ephetheleni abantwana?
pensa ngobudube masina neliqiniso into nje phela aza aza besiphathele yona nje ekhaya ukuthi kulezi thembiso eziyikuthi lokuthi lokuthi kodwa ke ukuthi sikubone lokho kusenziwa babudube asingeke size sikubone kuyahlala kuyizithembiso sokuthi nxa sokwenzeka sikhangelele ukuthi kwenzeke ulutholo uthile ukuze kube thile kodwa ke nxa sikhangela ngokuhlukunyezwa kwabantu ukuphazanyiswa kwamalungelo abantu babudube amanye amazwe noma kade elesifiso sokuthi aphathise umongameli wethu umntangagwa ulutho oluthile oza kuvuselela umnotho wethu ngeke asakwenza lokho ngoba bazabe besesaba ukuthi kutsho ukuthi ba-sponsor uhulumende ohlukumeza abantu bakhe so lawo azakwesaba babuduka ukuthi aphathise umntangagwa umphako azafika lathi asabe lona ekhaya
pho-ke kunceda ngani ukuthi abe siye emhlanganweni onje
mhlawumbe nxa singathatha ngendlela akhulume ngayo babuduke kulento ayikhulumileyo ukuthi yena he is not in the government to please the people of Zimbabwe so isentezi nje yona lana babuduke kutho ukuthi le nto le nxa yena ihambe emhlanganweni uzenzela yena labangani bakhe akenzeli uzulu ukuthi ajabule ukuthi ngempela ngempela this is a new Zimbabwe ekade siyilindele so ungakhangeli nje indlela akhulume ngakhona uzathola ukuthi lezi zinto lezi babuduke uzenzela yena labangani bakhe kuzanupf ngale phezulu ukanti uzulu uzaqhubeka ehlupheka ehlukumezeka ngesimo somnotho langokuswelakala kwemali okukhona elizweni
ye sizwile njalo sithi-ke abantu ababejengisela emgwaqweni babesenza lokhu kwenzela ukuthi bamsuse esikhundleni kambe kunjalo yini khumalo kumbe umuntu omdala bekhuluma nje
hhayi ngithi esentwini kuyazile ukuthi sithi ukhuluma amanga siza kuthi uphosisile babudube ngoba abantu bengena emigwaqweni betshengisela kwakuyindlela yokubonisa ukuthi abasuthiseki ngalokho umongameli wethu athe wakwenza okokuqala babudube sizananzelela ukuthi likhona ihofisi okumele ukuthi limemezele ngathini utshintsho oluba khona elizweni sibona yena kunguye owahlala kumabonakude wakhuluma ukuthi ipetroli iza kunyuka ngokungaka idizi izokunyuka ngokungaka lokhuyana babudube kutsho khona ukuthi ama-basic commodities wonke ayeza kunyuka njengalokhu kusenzeka manje ukuthi sibona isinkwa sesifo-$2 something so kutsho khona ukuthi abantu bengena laphana babetshengisela ukuthi hhayi ndoda thina asisuthiseki mongameli hhayi ukuthi sifuna ukukususa ngoba ngosuku efakwa esihlalweni uzulu wonke waselizweni lezimbabwe wacelebrata ukuthi at least kukhona uthinto osolungaba khona
siyabonga khumalo sibili ungathina lakusasa ba
ngiyabonga babuduke
hey, thank you so much so Mr. Khumalo was saying that Mr. Mnangagwa is going back home empty-handed saying he's going back home with some promises nothing else so he says it's just a waste of time for him to be attending some of these meetings and you know he ended up by saying that people that staged the protests contrary to what Mr. Mnangagwa thinks that it was a regime change agenda is something that is pressing people in the country you know people are pressed in terms of food people don't have jobs and it says that's real you know that's the reality that is there on the ground
that's true
instead of you know him making those kind of allegations.
There are so many people who are questioning the behavior of the African Union that they did not even bother to deal with the issue of Zimbabwe, which is really right now in a crisis.
But
mode.
In a way, you know, Sadiq came out and with a statement and said, you know, the European Union should remove sanctions imposed on. So, which means. They've got their own opinion about what is.
I saw the statement, which is very much in support of the government, which is fair. Mm-hmm. But for them to ignore,
he started with
the things that befell the people.
Yeah, apparently it started all by what Mr. Ramaphosa said during the protest. You still remember? He said sanctions to be removed. So now is
the issue of sanctions is fine, but I would have expected from the leaders of Africa some condolences or some, you know, just recognition that some people died in the country.
Okay, let's hear what Mr. Donald Mamboma is saying.
Mamboma, Mama Kadiniko.
Ndovara mukomanda nomwe kana mugoma dhuwe makasimba here?
Sapira mfowethu kunja.
Amwidi kusarira panyaya dzinotaurwa idzi.
Hai ndito sarira nekuti zvinondinetsa nguva nenguva mukomanda. Ndoti kusarira.
Taurai microphone munayo takupai mukana taurai tinzwa.
Alright. Zvinondinetsa kuti munhu mukuru akataka vamunangagwa. Unofamba achienda kumusangano kuatidza bhabha ko. Achikwira ndege inodhura unosvika unonyepa zvinhu zvinhu zviri pachena. Regime change agenda. Ivo vari vanhu, ivo vari vakasiya vatungidza moto nepeturo vachienda kuBelarus kwavo vachigara siwewo. Vanhu voratidzira vachigunununa vava kunosava kuti vahire simbira kubvisa pachigaro nechimba. Handioni kuti vadzakadaro zvozvo kadhinaiwa sindrome ikako asina kwatinombosvika mugoma. Ivatanga vadzidza kungoaccepta nekungotenda chimwe chokwadi chiri pachena. Naked truth. There is no need for a rocket scientist to tell that. Inongova kunzi zviri pachena kana mwana chaiva akazoona kuti ndo zvaitika. Asi kana vamunangagwa vava kunotaura ka. Ndiona sekuti mistake yandio ndo blema dzangu au nesati. Anofanga kudzidzwa maugandiwa bude mahiri nekuti hazvisibatiri mugoma. Duku navo vakawesta mari yakawanda vachikwira ndege vachinda. Vodzoka empty-handed. Vodzoka nemapromisa zvinenge basa rese. Ukazi vavabvunza after 6 months kuti iko mari yamakapromisa yakazodii. Inongova ngaanona zvationa kudzi.
Makatarisira kuti vadzoke vanei manga makatarisira kuti chii chinchabva kuAfrican Union chamamuchida kuona imimi chii
chanoda kuona imimi kwete tariro chanoda kuona kuti Zimbabwe nyaya yeZimbabwe iswe paagenda kusati kuadzisa papa inge paagenda nekuti kufamba kunzi inenge yazopinda paany other business kana kumivileni yasikaja saka vakasimukire chii. Unosama unodiscusa nyaya dzekuti DRC vachichadza kudiscusa nyaya dziri kunoita munyika saka vakapedzerei mari yenyika vachienda ikoko. Hapana chatakatasira nekuti hatina chinobuda kusati nekuehu nekuti kunyarara kwavakaita vanhu vachifungwa ka kunongoreva kungoti vanoprotektana pachikomuredzi chavo pachikomuredzi lizim chavo handiti naiti mukatesa zvakaita kuti vanoendeza munhu asati vanoziva kuti munhu South Africa mujata maelections muna mei. Vakuendoza kandidhiti isati yatohwina kuti ndo vachazoita chepepeni. How do you know kuti anohwina kana akatadza kuhwina? How do you know that? Ndozvoradzati vanoprotektana pachi.
Asi vagara vachitsigirana kwemakore akawanda. Saka vanhu muZimbabwe voita sei sezvo imwe muchiti SADC neAfrican Union hazvina zvazvinobatsira. Vanhu veZimbabwe voita sei?
Andona sekuti ndogona ngoti vanhu vakaita semaHuman Rights Defenders vakati vana vadhewa mazinga namasangano eHuman Rights Watch, Amnesty International vakwidze nyaya kuInternational Criminal Court kuhegi chaiko kuSwitzerland. Ndogona kutoda nyaya idzi kwete zvekuti isadhiki kufuwe iva wesinyawa chaiko. Hakuna chinobuda. Autikam tinongoiziva kungoudza mapromisa anyange basa redu. Asi yakaswa paagenda nyaya idzi kuZimbabwe nyange ukaita chii. Inenge ichingova pa another business. Saka handisiwo kuti pane zvinobatira. Vanodzikisa nyaya idzi kunana DRC.
Munenge muchida kuti masangano muAfrica akwanise kuzviitira zvinhu ega asatora mari dzavarungu. Zvino vakakanganisa here kupa ng'ombe kuSADC?
Vakakanganisa nekuti kandiro kana ndikarenda kune vakanwe isu tinowana chiita iyu tinowana chiita hatinasa tinowana ndiva tikuchema kana
kuti aiwa ta
vamunangagwa mukurudziro yangu mashoko angu ndeyekuti ivaziva kuti nyika dzinotibatsira ndedziti zvemeni yo Japan, America, Britain, zvenyika dzinotibatsira izvi zvenduku ichi politi zvinana Belarus. Belarus hatimboni izvi ratanga kutongoridzwa nhasa kuti akavavarireko kuti vanoda vakapuwa iko kuti kuti ana Russia vanongoti vachikwira tikoshita kukama hwekuti iti ripoti yezvinhu vakapuwa yakabva hondo long way back hatisati batiri panguva yedhe muno.
Aiwa tatenda mukoma
ukoshita kuti pane basa reti vanhu vachitambura muZimbabwe izvozvino right now ya safari nini.
Aiwa
tagara kuumba tiona mhuri dzedu.
Tatenda zvikuru mukoma mambama namashoko enyu.
Ndokumbira kuti mundiudzire varonzi vamanhanda kana vachitaura ka. Ivo vari kumuSouth Africa. Kutaura vachita senge munhu akagarika. Ivo vakagarika vangade vari kuZimbabwe nemhuri yavo kana vachitaura kuti vanhu vanda kubvisa utungamiri vanoda kuzama kutaura kuti kudii chacho ndogara nichiva wapa fm radio undobvetaimu vachiti zvidironiironi vagoni kutaura zvakanaka
ipfungwa dzavovozve handiti munhu umwe anokwanisa kuti ataure zvamaonero avo saka tingagoti vakanganise chii
ora sekuti vanhu vari kusouth africa kuzve kwaambasada chete nevamwe vashomawo vane mabasa epamusoro ndovanhu vakatingati vakagaidza berhes takauya nenhamo kuno kundisa hakuna munhu angada kuzotishama murume wake upazasi nokumusoro achii takagaridza nokuti ndaazo zvauku dzekusouth africa takauya nenhamo
aiwa aiwa tatenda mukoma ichokwadi aiwa tatenda zvikuru tine vamwe vanoda kutaurawo mazvita chaizvo
so I'm told we are joined by another guest only that we got him now because of the phone problems. His name is Walter Moyo. He belongs to the MTC led by Mr. Nelson Chamisa. Mr. Walter Moyo, good evening and welcome to the program.
Good evening, and how are you, Gibbs?
Oh, very fine. Now, akusitele baba ukuthi wena ngombono wakho ubona zana umnanga kwa uphathelene nabantu beZimbabwe sefikele phela kule Zimbabwe ube ku AU ngale.
Akula into umnangagwa azabuya la decide izithembiso ezingasoze zawale anything abantu abazayibona and sibe kwazi ukuthi asikho kwakuqala ehamba emazweni ebuya engelalutho alithembisa abantu beZimbabwe to make our matters worse vele kungaze kube lomunye umuntu othi uthembisa ulutho ulutho lolo luyawe lungasoze lwafa lwafika ebantwini akuqalisi nxa kusethula lama resources akhona lapha elizweni angasoza afike ebantwini wathi mo lokho abuya lakho abe kutholile yikho angakwanisa ukukufikisa ebantwini behlupheka kangaka akula lutho umnangagwa angalupha abantu angabuya lalo uyabe luthethe kubani akusela umuntu ole confidence ukuncedisa leli lizwe
so ke nxa sikhangeleke ukukhuluma njalo la ngokuthi phela abantu laba babejengisela baba moyo emgwaqweni babefuna ukuthi bemsuse esikhundleni ngenkani njengakhonkana kwenziwa kumnumzana Robert Mugabe
hayi ngumoya omubi sehleze sethuka ukuthi lokho akwenza uMugabe labo abantu bafuna ukumenza khonoko kube kanti hatshi abantu babembonisa ukuthi hayi lokho sukuyenza kusizwisa ubuhlungu nxa ukhuphula ifiweli isiya phezulu bonke abantu abaletha ukudla kumbe abathwala ini kutho ukuthi izinto zabo zizadura yikho ke eZimbabwe akulamsebenzi abantu bazasila ngani kungela lutho babe zama ukumbonisa ukuthi hayi ngendlela osubusa ngayo ususithwalise nzima uzikhangelele wena ukuthi wena uyakukwanisa iningi labantu alikwanisi khonoko akulo umuntu ofuna ukumgupha esikhundleni ngendlela engayisiye abantu bangena kuma-election ukuthi umuntu aphume esikhundleni yikho lakathi ama-election abuya lakathi sikakwazi ukuthi uwine ngamavoti amangaki kule percentage ekhona phatha amavoti uvotelwe ngabantu abangaki nanku amavoti atshintshwa kaninginingi
kodwa nxa sibona ke kusiya phambili ubona zani baba moyo kambe kumele kulungiswe njani khonokho ngoba abantu lina lihlala sitsho sithi hayi ubaba lokazange anqobe ngemfanelo so ke kuyamele kwenziwe kuhlalwe phansi kukhulunywe kumbe kuthiwe
kumele athembeke ahloniphe upresident uChamisa ukuthi umuntu ovotelwe ngabantu abaningi nxa kufunakala ukuthi kukhulunyiswane kube lomunye umuntu oneutral ingayisuye yena obiza uChamisa ukuthi athi wena president Chamisa abuya kimi lapha ngikhulume lawo akudinga umlamulankunzi phakathi abantu bebabili bavizwe bakhulumisane kulabanye abantu abazakhangela ukuthi indaba yeZimbabwe kumele ixakululwe kanjani then ngaleyo ndlela uzabona indima ikhanya
aha sitolobambe khonapho ke ungayikhatshana baba Walter Moyo so he's saying that is expected from by the MTC Mr. Mnangagwa is now back home and is empty-handed so he says he wasted a lot of taxpayers' funds. And he also said that, you know, in terms of going forward, Zimbabwe needs a person that can be an arbitrator, you know, who will bring Mr. Mnangagwa and Mr. Chamisa together so that, you know, the country may may at least move forward, you know. Because he says, as it is, Mr. Chamisa is saying, Mr. Mnangagwa never won. And then Mr. Mnangagwa says, no, 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 I won. So recognize me as the president. So that's a sticking point.
Mm-hmm.
So I don't know whether Mr. Zero or Dr. Zero can have an answer to that. Dr. Zero, are you still there? Hello, Dr. Zero?
Yes, I'm around.
Right, going forward for Zimbabwe, you know, we have talked about this AU thing and all those kind of things, but really going forward for the country, there is no country that develops when there is some friction, naturally. So what can be done to resolve Zimbabwe's political crisis?
Yeah, in as much as I might not want to talk about the political situation, because our major concern was on refugees, but it all boils down to the political issue. But I'm only saying, it's what President Mnangagwa did in extending his olive vine to the other political parties can be accepted by any other individual that can work for the benefit of the country.
So do you think that's workable, since the opposition is saying no, we don't recognize him as president?
I don't know now. Because if it is in terms of, like they declared publicly, and you find in America, I don't have enough evidence. It was rumored Russia had some fingers on Trump's winning process. But Americans accepted. Whatever was done, Americans per se accepted. But if we continue to deny what is there, it will create problems for us. So I can't speak on behalf of the opposition. It's not possible. But I'm only saying it would be better for the country if ever we can sing one song, and then the next elections come, we find means of getting it better, or whatever method we can use to get together. That the country will go forward. But if you continue to create problems, then it becomes difficult for the country to move forward.
Yeah, Mr. Moyo, Mr. Walter Moyo, can you chip in there briefly? Mr. Walter Moyo, can you hear?
The sincerity between Mr. Mnangagwa in face of the opposition leader, President Chamisa, that he has to accept that President Chamisa has more votes in the election. And therefore, if a dialogue has to come up, there should be an arbitrator. And Mr. Mnangagwa should actually consider the will of the people, that it is what the people want, that the country should go ahead. Not to undermine Chamisa, President Chamisa, when he actually knows that those other principals, they agreed with Mr. Mnangagwa that he had won the election. It is President Chamisa who said, no, Mr. Mnangagwa, you have been beaten in this election. Can you actually show in how many votes did you win this election? But surprisingly, when he's calling people to that particular dialogue, he even called his co-colleagues in the election, who had actually already accepted. The problem is between him and President Chamisa. He should call President Chamisa, and actually an arbitrator should be there, so that the two can actually sit around the table. Mm-hmm. Then a way forward, I'm sure, is going to be mapped from that point.
Yes, and I guess we've got some callers that are coming in there, some viewers on Facebook. What are they saying, Mr. Wangende? Just 30 seconds.
Blessing Madzima says, if Mnangagwa had won the election, he would have been protecting the citizens who are the voters. Instead, he is brutalizing them and killing them for just trying to inform him of their challenges in their daily life. So we don't know about the actuality of this statement, but Madzima is expressing concern that they are not getting the proper coverage that they expect from their head of state.
And then we've got Ruramai Mash, who says, you guys, I called you, but you didn't call me back. Hopefully, next time we're going to do that, Ruramai. And then we've got Kwon Impala. He says, don't talk about America, talk about other issues. Now our time is up, and this is Kip Stube in Washington, D.C., thanking Dr. Charles Zero and Mr. Volta Moyo. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Tanu Nkawande. I'll see you again next time. In the meantime, please take care. Good night.